Nyika yose iri kuona kuti ZANU-PF yapererwa. Haichadiwa nevanhu, haisisina support, saka yasvika pakurova anambuya vedu nanasekuru vedu, sezvatakaona kwaMurewa. Se-CCC, tinotaura sezvatakataura pakutanga kuti hatidi nyaya yemhirizhonga. Tinoda rugare. Advocate Nelson Chamisa, anova mukuru wedu, vakataura vataurazve kuti isusu we're a party of peace. Saka tinoyambira kuti mapurisa ngaite basa ravo.
Makamhangara here kumapurisa sebato nezvekurova kwenhengo dzenyu?
Ripoti yakaiswa, takaendesa mavictims acho kuzvipatara kuti vaongororwe, asi vakapara mhaka iyi. Maperpetrators ngaongororwe. Nyaya yacho ngainyatsi kuferefetwa sezvinotaurwa neconstitution. Mapurisa ngaite basa ravo kuitira kuti nyaya iyi isazoitika zvakare.
Muri kukurudzirawo kuti mamwe masangano ari mubumbiro remitemo anoona nezvekodzero dzevanhu aite sei chaizvo?
Maconstitutional commissions anosanganisa na National Peace and Reconciliation Commission, Human Rights Commission, ngavaite basa ravo kuitira kuti tisazoita violence muna 2023. Zviri pachena kuti 2023 CCC iri kuhwina, ndosaka ZANU-PF yakutya, yakufamba ichirovana mbuya nanasekuru. Tinoti aiwa, hatisi kuda isu sevagari, ma citizens, hatisi kuda nyaya mhirizhonga, tinoda sarudzo dzakachena, dziri free and fair. Isusu tinoziya kuti navachamisa tinoku